Semaziramo noita ndakaitwa gurukota rinoona nezvetechnology kana kuti unyiri nyiri kufambiswa kwematsamba postal services navapasurukuria services muna 2014 muna December. Pandakasvika ndakatowana pane hurongwa namabasa anga akanangana nokuisa mutemo unochengetedza mashandisirwo anoitwa internet munyika muno, kunyanya-nyanya panyaya dzezvekufambiswa kwemari yatinoti money laundering.
Asi ka vamwe vari kuti sei zvaitwa panguva inoyi, vamwe vakutoti iri ringatonzi pastor mawarire bill nekuti rakanangana nezvavanga vachiita zvekukurudzira vari kuti varatidzire murunyararo paintaneti apa.
Haizvo zviri kutaurwa nevanhu vasingazive uye vasina kuverenga bhiri racho nokuti harinei nezvanga zvichiitwana napastor mawarire. Rakatosiyana chaizvo chaizvo nezvinhu zvine chekuita nesocial media.
Asi tichiverengawo bepanhau resunday mail rakati iro vanenge vachiita zvisirizvo pasocial media apa vachasungwa.
Ndimoreva here imimi kuti zvinotaurwa nesunday mail ndo zvamunoibva maita mutemo? Vesunday mail vane maonero avo, ndo maonero avakaita. Ko enyuwo dai maverenga mutemo uyu muonewo kuti imimi munouona sei? Sunday mail yakaratidza maonero avo, imi tiratidzeiwo maonero enyu. Nokuti tokumbira kuti vanonyora nhau pamusoro peZimbabwe vasanzwa zvinotaurwa navamwe, asi vange vari vanotora mashoko kubva paanobva vasati vanzwawo zvavamwe. So ndokumbira kuti muve neinterpretation yenyu imi sevoice of America, musateerera zvesunday mail. Sunday mail nevaonere ayo.
Asika nezurowo General Chiwenga vakataurawo mashoko ekuti pane bhiri rakadai rinenge richiona nezvesocial media riri kuparurwa nehurumende.
General Chiwenga vane vakataura vakanangana nokuti kunodikanwa mutemo chokwadi wekuti ava vanoti pandukirai nyika muchishandisa intaneti, vanoti gadzirai mabhombo epetro munobhomba mapolice station namasupermarket, vange vakatariswa nomutemo vachienzwa kujeri nomutemo.